manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 11 2009 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Peturu yonetsa zvinotyisa kuwana munyika vemagaraji vachitiwo vanoda kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. Korera inovhiringa nhengo dzemapostori ekwaJohani Marange kwaMurewa. Britain inopa mabhasikoro anosvika zviuru zvitatu kuti ashandiswe nevana vechikoro vari kumaruwa uye vari kure nezvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Magaraji akawanda anotengesa peturu nedhiziri ave kutengesa mafuta aya nemadhora ekuAmerica panguva iyo mitsetse iri kuramba ichikura mumagaraji aya. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Nyaya iri apa yakatongojeka haina kana issue iripo. Isusu kuno kuuniversity tinoti vana kana vapedza secondary vevawatora kasikwere namandiwanzira vapedza secondary vapinda muthird year. Vanofanira kumboita maweeks akati kuti mwedzi miviri vachinomboona kuti chii chinoitwa kumacourts epasi atinoti malower courts kwamagistrate. Vanofanira kuenda kumagistrate court vachiona zviri kuitwa ikoko vachitomboona mashandirwo azvinoita kumadivisions ekuti macriminal cases nyaya dzekutongwa idzivanhu vanonzi vane mhosva nenyaya dzinonzi civil voita 2 months variko vasati vazodzoka kuchikoro. Saka hazvina zvinenge zvichinetsa tinongo kitonyorera taifenda kanyorera ma institutions yo mamaisis kosa across kuti senda kuti mwana ari padhuze necourt ipi. Kana ari kucholocho kune magistrate court iye atori kumba ndoko anonoatachwa ikoko. Ari muHarare munomu anoenda kuRoton Rock kana kuna Fort. Kana ari kuNoton anongodaro izvozvo ndo zvinoita. Saka nyaya idzodzo hadzitombosviki kuvakuru vakuru vekumusoro ngokuti inyaya inoitwa every year. University of Zimbabwe vana vekuUniversity of Zimbabwe vanoenda kumaattachments gore negore and vanhu vakasiyana siyana. Saka hatitarisi just like kunoku tiri kuUniversity kunoku kumalectures hatitarisi kuti mwana uyu ari kupinda padoo uyo anonzi Kasukuwerere kana kuti ndiJacob Mudenda kana kuti ndiChamisa vese vamuri kuona vakaita lowa anotobatwa se like any other mwana wechikoro.
Asi hapazouye here matambudziko ipapa muzvinafundo madhuku imi segweta kuri kuti mwana wacho wamuri kudzidzisa ane mhosva yaanenge achipomerwa kumatare ikoko?
Hapana nyaya. Even mwana atori mujeri atori kuseva nyaya yake yekuti akatotongwa kuti ari kuita 10 years kana kuti ari kutongerwa rufu. Kana iye ari kujere ikoko akada kuita mastudies elaw tinotomupa zvekunyora tichitomudzidzisa tichitomumaka sezvaya zvaiitika kune painga yenguva yehondo ana President Mugabe nevamwe vaitofunda vari mujere mayunivhesiti zvavaivaitisa ana University of London nanachi atoziva kuti munhu wemusungwa uyu ari kungodzidzira chikoro.
Tichadzokera kunyaya yemafuta yanetsa yatiri kukupai iko zvino. Inyaya inobata mukuru wedare ramajistrate kana kuti chief magistrate vaMishrod Guvamombe vambomiswa basa nhasi vachiferefetwa nemhosva yekuti vakapa mukana wekudzidzira basa rehugweta kuna vasevi ya kasukuere na vasupa manduanzira, avo varikupomerwa wa mosha dze uori pavaive makurukota ehurumende. Vaviri ava varikudzidzira ugweta pa University of Zimbabwe. Tsvakiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vaviri ava vange vari padare reCivil Court uye vakabva vamiswa kushanda svondo rakapera na vaguvamombe mushure mekunge vamwe vakuru vehurumende vagunun'una kuti sei vainge vapiwa mukana wekuenda kudare. Ivo vaine dzimwe nyaya dzeuori dzavari kutongerwa kudare raMagistrate reRotten Row. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemutemo ndidzo dzati paifungidzirwa kuti vaviri ava vaizokanganisa kutongwa kwenyaya dzavo. Vangadai vakaendeswa kune mamwe matunhu ari pedyo. Asi vamwe vane ruzivo nezvenyaya iyi vanoti izvi zvinonetsa. Zvekare sezvo pavakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vakanzi vagare kudzimba dzavo muHarare nekupota vachienda kumapurisa ari pedyo navo. Tatanga kunzwa vatinodaishe, tinomudaishe chinyoka, vachitaura na Blessing Zulu weStudio 7 vari sagweta vakamiririra uye vaichimbomirirawo mutungamiri wenyika. Iko zvino tonzwawo vakubva kuna muzvinafundo Lovemo Maduku avo vanodzidzisa zvemutemo paUniversity of Zimbabwe kuti tinzwewo maonero avo pamhosva inonzi yakaparwa navaguva mombe iyi.
Chokutanga ndechekuti iko zvino nyaya iyi ichiri pamakuhwa, handiti tangoita zvokuhwa, saka hatizivi kuti ichokwadi here kana kuti hachisi. Asi kana chiri chokwadi, kana chiri chokwadi pazvinhu zviviri, chokuti vakapa vakasukuvere noumwe wavo mukana wokuti vadzidzire chigweta chavo vari pamatare emhosva epaRotten Row. Kumiswa kwavo basa chinhu chakanaka chinotaridza kuti anonzi masystems edu ari kushanda mushe, nokuti kana munhu akapiwa mukana uyu wapiwa unonzi wapiwa varume ava unenge achishanda pamatare emhosva apa aniiya inori pachirungu unsupervised and unrestricted access kumafaira emunhu wose uri kutongwa mhosva ipapo. Kureva kuti unoita madiro pamafaira ari pakoti ipapo. Haana raasingabvumidzi kunoverenga, haana raasingabvumidzi kunotora parakaiswa oenda naro pabench pacho kungoriverenga. Hapana, ende unogona kuzviita izvo asina wakamutarisa. Saka zvino varume tinoziva kuti vane nyaya dzavo dziripo ipapo. Kureva kuti vanokwanisa kunobata mafaira avo vakagona kupisa mapepa arimo kana kuwedzera mapepa arimo kana kuchinja mapepa arimo. Saka vanga vasingafaniri kupiwa mukana uyu paRotten Row. Dai kuri kunguti tinoda kuti vadzidze, taigona kuvapa mukana uyoyo kuti vainge vanoita izvi zvavo izvi vari kune mamwe makoti. Sevanhu vatinoziva kuti vane dzimotikari nei nei vaigona kunopiwa kunana Murehwa, kunana Chinoi, kunana Marondera, kuti vanomukazavo makuseni vodhiraivha voenda ikoko vonokwera vachibata basa ravo vodzoka, kwete apa pane mafaira avo ayo.
Nyaya iri kutongwa kapa Magistrate Court zvingaite here kuti vakwanise kuwana mapepa?
Magistrate Court yomuHarare paRotten Row neyokumbare nechi zvinhu zviri pedo napedo uye zvinozvidzana.
Tochidzokera kune nyaya yekunetsa kuri kuita mafuta yatambotaura nezvayo kuti magaraji akawanda anotengesa peturu nedhiziri ave kutengesa mafuta aya nemadhora ekunze panguva iyo mitsetse iri kuramba ichingokura mumagaraji aya. Tinzwei kuna Godwin Mangundla achitipa nyaya iyi.
Vashikairi vedzimotokari dzanga dzakamirira pamutsetse pagaraji iri vati varamba kuti mapurisa, masoja nenhengo dzebato reZANU-PF dzanga dzakapfeka zvipfeko zvebato iri kuti vapindire mumutsetse wekutenga mafuta emotokari. Vati izvi ndizvo zvakonzeresa mvonga mupopoto yaitika kusvikira mapurisa azouya kuzodzimura chimoto changa chatanga. Mumwe wevachairi ava vaJohanis Mbewe vati vanhu vari kukonzera mirizhonga pamitsetse kutenga mafuta edzimotokari masoja nemapurisa vanoda kushandisa chisimba chekubasa kwavo kutenga mafuta
vaipindirana mota dzaibva nepasera pa apa panopinda nemota dzemakupona dzimwe dzaiuyo nemapuriso nemasoja ndo dzaipindawo dzitanga kusevhwa saka vanhu vekatanga kupopota mai kutanga kupindwa mota zvechisimba kuti zvi tobangotanga nyunga nyunga yacho yese va ndo vakatokonzesa zvodaro bhozi taingoona pika mainfo machipinza mota dzavo nepakona vanhu tanga kupopota kunoti
izvi zvatsigirwa navatonderai chitani avo vati vave nemazuva maviri vachirara mumutsetse wekutenga mafuta vachitani vati zviri kuita nhengo dzebato rezanup f nemapurisa hazvina kunaka mumwe mutyairi wemota vaBarnabas Mutoro vatiwo kushayikwa kwemafuta edzimotokari kwenguva yakareba ndizvo zvinokonzera mhirizhonga sezvo paanouya munhu wese anenge ave kuda kuwana mafuta aya
nyonganyonga inoyo tinonyanya kuwanika patime dzidzi dzekuti fuel vese vashaya saka munhu wese anenge angune mentality yekuti ishould have that andifanira kutoita fuel iyoyo so vamwe vanozosvika pakutanga kuburitsa mari vachipawo vamwe madhraivha anenge avakavabatirawo nzvimbo
vanhu vakawanda vari kurovana mumitsetse yemafuta edzimotokari nekuda kwekupindira mumitsetse kwevanhu vanenge vachishandisa chisimba chekumabasa kwavo nemapato avo dambudziko remafuta riri kuwedzera zuva rega rega kunyange hazvo hurumende iri kuti nyika ine mafuta akakwana ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa
tinotenda kuna Arthur Chigoriwa atiudza mamiriro akaita zvinhu nenyaya yemafuta kuchinoi todzoka kuHarare tinzwewo kuna Godwin Mangunja
here to assure you chairman that the facilities that we put in place measures that we put in place are continuous that we are going to continue
avo ndigavhuna webhanga guru renyika vajohn mangudya vachivimbisa nhengo dzeparamende musi wa20 zvita kuti vari kutenga mafuta anokwanira nyika asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto vajoel gabuza vaudza studio 7 kuti zvavakavimbiswa navamangudya handizvo zviri kuitika
handioni kuti pane chichabuda apa because hapana maissues avakaresolva vangotiyo tavapa mari but mari yavari kutaura macredit note credit note kungoti ndakuvimbisa kuti ndichabhadhara hau unenge usina kubhadhara mari saka masupplyers efuel vanenge vachida hard cash and havadi mabhondinotes acho havana kuti aveko mabhondinotes ndokuti vanhu vatenge ne kuti iveko foreign currency ndokuti kunge vanhu vatenga neforeign currency
dambudziko remafuta riri kuramba richikura zvekuti mitsetse pamagaraji mazhinji yave kureba kudarika makiromita maviri mafuta aya ari kuwanikwa zvakanyanya kumagaraji anotengesa nemadhora ekuamerica asi mari iyi iri kunetsa kuti veruzhinji vaiwane vaproblem masau vaudza studio 7 kuti vakatenga mafuta nemadhora ekuamerica mushure mokupedza mazuva akawanda vachitenderera neguta vachishaya mafuta
ini ndakaita mazuva maviri ndichishaya fuel ndikafunga kuti kutenga neforex ndiko kunobatsira asi ndakapinda dambudziko pakuti musi wekutanga futi pandaida kutenga neforex masafe station yesenga asina musi wacho wandakazoiwana ndakamira mukiu 2 hours uye ndenge ndatotenderera kumasafe station akawanda ndichishaya
vanoti vakatenga mafuta nemutengo we$1.32 uyo unovewo mutengo wepeturu nemabhondi pataenda pamhepo gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vajoram gumbo vange vasiri kubatika sezvo vari kunze kwenyika vezimbabwe energy regulator authority avo vakakumbira hurumende kuti vapiwe mvumo yekubvumidza magaraji kutengesa mafuta edzimotokari nemari yekuamerica vange vasina kupindura mibvunzo yedu edu pataenda pamepo Zimbabwe iyo inoshandisa mamilioni zana nemakumi maviri madhora ekuAmerica kutenga petro nedizeri yakatarisana nedambudziko remari rekunze rinotyisa. Vagabuza vanoti nyaya yemari yekunze ndiyo inofanira kugadziriswa kuti nyika iwane mafuta edzimotokari.
As long as Chishan's body knows, this country will never solve any problems at all. Sagamaonera angunya efuel kutipere. Ngapa one kuti ma financial issues, ma monetary issues nyaye bond not here. Ngaipere.
Vanongorora zvimatongerwe enyika nenyaya dzehupfumi vamasimba kuchera. Vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika munyika zvinoratidza kuti hurumende yapererwa. Vati vamwe vave kutengesa petrol nediesel nemari kuAmerica uye iri ndiro gwara rinofanira kutevedzwa.
Hurumende ngaitotofunga nekufungisisa nyaya dzekuti tingaita sei kuti titange kushandisa futi madollars. Tochitobvisa mabond zvachose nekuti kwatiri kuenda zvinhu zvese zvicharamba zvichida kuti zvinge zvitengwa nema US dollars uye vanhu vanenge vachidawo kuzotambira nema US dollars.
Svondo rapfuura, hurumende yakarambidza kambani yeDelta kutengesa hwahwa nezvimwe zvinwiwa nemari yekuAmerica ichivimbisa kuti ichatsvagira kambani mari yekunze. Zimbabwe haina zvainotengesa kunze zvakawanda zvingaiwanise mari yekunze inokwana uye dambudziko rekushayikwa kwemari rinotarisirwa kuramba riripo kusvika muna kubvumbi apo nyika inotanga kutengesa fodya. Fodya ndiyo inopinza mari yekunze yakawanda kudarika zvimwe zvinhu zvese munyika. Zimbabwe inoshandisa mamiriyoni mana nemamiriyoni matatu emarita edizel nepeturu mwedzi wega wega uye vamangudya vanoti uwandu hwemafuta aya huri kukwira nekuda kwekuti motikari dzawanda zvakanyanya munyika. Zimbabwe ine mota miriyoni nemazana masere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Todzokera zvakare kuchinoi kuna Ata Chigoriwa achitiudza nezviri kuitika navana chiremba vanga vachiramwa mabasa vasina kuzoenda kubasa nhasi pachipatara chemuchinoi.
Studio 7 payasvika pachipatara chemuchinoi nhasi mangwanani vana chiremba vanga vasipo pamabasa. Patabvunza mumwe mushandi asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatore venhau, mushandi uyu ati vana chiremba havasati vave pamabasa sezvo vari kugadzirisa mapepa avo ekutanga basa. Mukuru wezveutano mudunhu reMashonaland West Dr. Wenceslas Nyamayaro vatiwo vachanyatsoziva zvizere nemuvhuro svondo rinouya kuti vana chiremba vadzoka pamabasa here kana kuti kwete, vachiti tinzwe zvizere kumunyori webazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanga vasingadavire nharembozha yavo. Asi mushandi uyu asina kuda kudomwa nezita ati vana chiremba vanofanirwa kutanga vaisa mapepa ekutanga basa sezvo vanga vasiri pabasa zviri pamutemo. Sangano reZimbabwe Doctors Hospital Association rakazivisa nezuro kuti nhengo dzaro dzave kudzokera kumabasa zvitevera chibvumirano chavakaita nehurumende. Vana chiremba vanga vava nemazuva makumi mana vachiramwa mabasa vachiti vanoda kuti hurumende igadzirise zvishemo zvavo pamwe nekuona kuti muzvipatara maiswa mishonga yevarwere pamwe nekupa vana chiremba zvikwaniso zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutungamiri weZimbabwe Hospitals Doctors Association Dr. Elias Muzoremba sezvo vanga vasiri kudavira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Hurumende yeBritain kuburikidza nebazi rinoona nezvebudiriro yekunze kwenyika, Department of International Development kana kuti DFID, nasi yapa Zimbabwe mabhasikoro zviuru zvitatu achashandiswa nevana vekuzvikoro zvekumaruwa avo vari kufamba nzendo refu kuenda kuchikoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura kuruwa pakuparurwa kwemabhasikoro ayo apiwa hurumende ichishanda pamwe chete nesangano rinorwira kuti vanasikana vawane dzidzo yakanaka reCampaign for Female Education kana kuti CAMFED, mutungamiriri weDFID muZimbabwe neSouth Africa amai Annabel Jerry, vati chirongwa chemabhasikoro ichi chabatsira vana vechikoro vakawanda. Amai Jerry, vati mabhasikoro aya achaita kuti vanasikana vachengetedzeke, vasambonyikidzwe munzira nevarume vanogona kuvabata chibharo kana kutyorwa kwedzimwe kodzero dzavo. Vatiwo vanotarisira kuti kuwana kwaita vana ava mabhasikoro kuchaitawo kuti vakwanise kudzidza zvakanaka, vachizobuda zvakanaka mubvunzo dzavo, sezvo vana vechikoro ava vanange vave nenguva yakakwana yekuverenga.
And by improving the safety of the learners, we expect to improve learning outcomes and better focus on class and more regular class attendance. And the better quality education and access that the girls will have will help them, empower them to secure a better future for themselves, their families and their communities.
Nekusimudzira kuchengetedzeka kwevadzidzi, tinotarisira kuti vana vachabudawo zvakanaka muzvidzidzo zvavo. Kuenda kunodzidza nguva yose, vakawana zvidzidzo zvakanaka zvichaitawo kuti vazvisimudzirewo ivo pachavo, mhuri dzavo pamwe nenharaunda dzavo.
Mutungamiri weComfed, amai Faith Nkala, vati vanasikana vazhinji munyika vari kufamba nzendo dzakareba kuenda kuchikoro vari kusangana nematambudziko akawanda pavanenge vachienda kuchikoro, zviri kuzopedzisira zvaita kuti vana ava vasadzidze zvakanaka.
Vamwe vanoyambuka nzizi dzinozara, iko zvine mvura yekunaya, vamwe vanosangana nemhuka, vamwe kunotori nemachild protection issues chaivo, kuti kune vamwe vanhu vasisiri vanhu chaivo chaivo vanosangana nevana ivavo. Saka njodzi dzacho dzinowanda. Vamwe vanozopedzisira vati regai tigare padhuze nechikoro, asi kazhinji vane vasina vabereki vavo, inovaire njodzi isu.
Mumwe mwana wechikoro chemukwengure Secondary School chiri kumuzarabani, Maybe Munyaradzi, uyo ataura nestudio 7 aine mudzidzisi wake parutivi, anoti afara zvikuru kuwana bhasikoro, achiti zvanga zvichimutorera maawa matatu kufamba mazuva ose kuti akwanise kubva kumba kwevabereki vake kuti asvike kuchikoro. Kubudikidza nebhasikoro raapiwa, mwana uyu ari kuzonyora bvunzo dzefomu yechina gore rino, anoti ave kutarisira kuti achagadzirira bvunzo dzake zvakakwana, sezvo nguva yaanga achishandisa kufamba chinambwe ichi yave kuzodimburwa nekuchovha bhasikoro achienda kuchikoro.
Bhasikoro richandibatsira kuti kukurumidza kusvika kuchikoro, ndiatenda malessons angu ese, ndichizowana nguva yakawanda yekustudha.
Munyori mubazi redzidzo yepasi, amai Tumisa Ngitavela, vati nerubatsiro rwemabhasikoro rwapiwa neDFID urwu, vave kutarisira kuti dzidzo yekumaruwa isimukire.
Kupiwa kwataita mabhasikoro kwevana vedu kunopatsira pakuti vana ivavo vanga vachifamba madistances akanyanya, akakubva 10 kilometers, 20 kilometers one way, which means vamwe vanga chitofamba 40 kilometers a day kuti vasvike kuchikoro vawane dzidzo. Saka mabhasikoro achaita kuti zvive nyore.
Amai Tavela vati hurumende iri kushandawo zvakasimba kuti vana vekumaruwa nevemumadhorobha vawane dzidzo yakanaka uye yakaenzana panosvika gore ra2020 pasi pechirongwa chairi kudaidza kuti Education Sector Strategic Plan 2016-2020. Ndakamirira Studio 7 kuruwa, ndini Thomas chiri pasi.
Vanhu vana vanonzi vafa kusvika pari zvino nechirwere chekorera kwanyamutumbu kwamurehwa pagungano rekereke yeJohani Marange kwachitsidzo. Mukuru anoona nezveutano mudunhu reMashonaland East, Dr. Paul Matsimbo, vanoti vanhu vatatu vakafira pagungano iri, mumwe wacho wechina akafira muchipatara chemurehwa hospital. Dr. Matsimbo vanoti akatanga kufa mwana aive achichengetwa nemumwe mukuru wekereke uyo akazofawo mushure mekubatira chirwere ichi. Bazi reutano rinonzi ratotanga kuvaka muzinda wekurapa vanobatwa nechirwere ichi pakiriniki yepanyamutumbu. Gore rakapera muna zvita kwakafa vamwe vanhu vana pagungano rekereke imwe chete iyi kwamukwe. Kereke yeJohani Marange inozivikanwa zvikuru nedanho rayo rekusarapwa kuzvipatara. Tabata mumwe mazvikokota wezveutano anopindawo kereke yeJohani Masowe yechishanu vachidzidzisa zveutano kuAfrica University, Dr. Iris Shiripinda, kuti tinzwe maonero avo.
Chingadai changa chakonzeresa ndofunga kuti korera tinovabatsira kumataundi akawanda vanhu, asi ndinofunga kuti chakwanisa kunge chakonzeresa kwamuriwo uku Nechekuti mvura iri kunaya. Saka mvura ichinaya zviya, korera inowanzowanikwa muchina yevanhu. Saka vamwe vanogona kutaura kana kuti mvura iri kuyerera. Saka pane dambudziko iroro, majemes achona ekorera anogona kubva angoita sei achiyerera. Ndinoziva kuti dzimwe nguva ipo panosanganira navanhu hapana mvura dzakavharwa. Pamwe pane migodhi, asi migodhi inonyatsovakirirwa nekuvharwa. Kana chisiri kuvhara hakusi kungoisa chivharo pamusoro, asi kuti chinge chakavakirirwawo mukati. Ende kana mvura ichiyerera ichibva kumwe isangive mvura inopinda mumugodhi wakacherwa uya, ndo zvimwe zvinokwanisa kunge zvaitika. Kamusimo mumwe angoitiro tsvina mvura iri kuyerera.
Ndotarisawo kuti imo mukuungana kunoita vanhu kudai, zvii zvavanofanirwa kunyanya kuti vacherechedze kudzivirira matambudziko akaita sekorera iwayo?
Kudzivirira matambudziko akaita ekorera pakuungana, ndinofunga kuti kutanga vatungamiri vedu vanofanira kuona kuti panosangana vanhu vese, vangava vanonamata, vangava vemusangano, vangave vei, ngapaonekwe paine zvimbuzi uye ngavasamboitire tsvina mumvura inoyerera.
Munonzwisisa kuti dzimwe kereke idzi hadzitambirani nenyaya dzekuenda kuzvipatara. Haisati yakwana here nguva makazvitarisa yekuti kereke dzichitarisisa nyaya yekuenda kuzvipatara sechinhu chakakosha?
Ini ndinofunga kuti nguva iyi yakwana. Tinoti kune zvirwere, asi shoko racho rinoda kuongororwa kuti haridzidzisi here kuti ana chiremba vanobva kuna Mwari. Chikafu chatinodya mushonga mumwiri, nekuti unoita kuti tisimbe tisarware rware. Saka mishonga kana yagadzirwa haidyi inei. Ini ndingade kukurudzira vakuru vemakereke kuti dai vatarisa vambonyatsoongorora shoko chaizvo, kana ivo veko naJohn Marange nemamwe machechi emweya, vataure namweya mukuru naMwari, vanzwe kuti ndizvo here zvokuti tingarasikirwe neupenyu, pane rubatsiro runokwanisa kuitwa.
Vateveri venhabvu muZimbabwe vari kutarisira mufaro mukuru apo chikwata chiri kumiririra nyika muCAF Champions League FC Platinum iri kutamba neOrlando Pirates yekuSouth Africa muBaba Fields Stadium mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Hapana chiri kutarisirwa nevatsigiri vePure Platinum Play pamwe nevese vanotevera nhabvu munyika kunze kwekukunda nekutora mapoints ese matatu zvekuti isvondo rese nyaya yanga iri yekushanya kweOrlando Pirates iyo inoteverwa nechaonga chinotyisa munyika mayo. Mutambo uyu uri kutambirwa kuBaba Fields Stadium panzvimbo yeMandava Stadium mushure mekunge veConfederation of African Football vati Mandava Stadium haina pekugara panokodzera pevatori venhau. Asi muteveri weFC Platinum muzvari Stembeni Muwashu vanoti chero vari kutambira muZimbabwe chete vari pamusha zvekuti havasi kuona Orlando Pirates ichimira pamutambo uyu.
Hazvimbotityise as long as muchingori muZimbabwe, Mutare, Harare, kana Gweru, paBaba Fields apa hatinotongohwina chete.
Vatambi gumi veFC Platinum vakambotambira zvikwata zvemubhulawayo zvekuti vanoziva nhandare iyi seri neseri. FC Platinum iri kuziva kukosha kwekukunda mumutambo wayo wekutanga wemagungano zvekuti yaive yatove mubhulawayo nechipiri ichigadzirira. Pirates yatamba mitambo mitatu yakateverana ichikunda muABSA Premiership uyezve iri pachinhano chechipiri mumakundano aya. Asi muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vanoti hapana chekutya kuchikwata chekuSouth Africa ichi. VaMusongoro vanoti pamusha atove mapoints ese matatu atove mubhegi reFC Platinum.
Orlando Pirates itimu yatinorespekta zvayo, asi kana vachinge vava pamusha ka hatitotarisira mapoints bhozi ndokwatinofanira kuti vadyira kunoka havangambodyira pahomu.
FC Platinum ndiyo yega iri kumirira nyika makwikwi emuAfrica. Veruzhinji munyika vari kutarisira kuti kugona kunenge kudada ichavakanda mumhemberero pachapera mutambo uyu mangwana. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Abva tichitsa kumagumo echirongwa chedu chanhasi, anokuoneka ine mufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.